manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 7 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka kubva kuBritain nhasi vachiti vakadzimba asi vamwe vanoti vauya nenhava izere mhepo. RBZ yoparurazve imwe mari mangwana asi vamwe vachiti uku kupedzera hoko padewe retsindi. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kuBritain paurongwa hwekugadzwa kwamambo Charles wechitatu neZuro. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga hapana kutenderana munyika kuti vakadzimba here kana kuti vakangodzoka nenhava izere mhepo. Vachitaura nevatori venhau panhandare Robert Gabriel Mugabe International Airport vaMnangagwa vati vakasangana nevamwe vakuru vakuru muhurumende yeBritain vakati vakaona sekuti pane pfungwa yekuda kushanda pamwe chete pakati peBritain neZimbabwe. Vativo panyaya yeCommonwealth parikuratidza kuti pane chaedza. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter amai Patricia Scotland munyori mukuru wegukano reCommonwealth iri vanoti vakataura nyaya dzakasiyana siyana navaMnangagwa kusanganisira kuda kweZimbabwe kudzoka kuva nhengo yegungano iri asi vakasimbaradza nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kutevedzera zviga zveCommonwealth isati yati inoda kuva nhengo zvakare. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kugariswa mujeri kwemiriri wezengeza West mudare paramende vaJob Sikala nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume munongedzo wekuti Zimbabwe haisi kuvhunura uye haina kugadzirira kuita zviri kutaurwa neCommonwealth. Kunyangwe vaMnangagwa vakaita musangano nevaive mutungamiri wenyika yeBritain vaTony Blair kumucheto wekugadzwa kwaPrince Charles wechitatu vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira vaHakainde Hichilema vekuZambia navaPaul Kagame vekuRwanda nevamwe vakawana mukana wekusangana nemutungamiri wehurumende yeBritain parizvino vaRishi Sunak. Kuti tinzwe nezvekutyidzana kweZimbabwe nekuedza kugadzirisa kwayo ukama nedzimwe nyika tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Freddy Muteneri.
Tinoziva kuti hurumende yedu yekuZimbabwe inoda zvakanyanya kuti ionekwe kuti iri kuita zvinhu zvine pfundiso kunyanya ipapapa pavakati tiri kuita re-engagement and engagement. Saka ipapapa ichinonya kushandiswa iyo nyaya yekuti vaMnangagwa vaenda kuUK asi hapana chinonya kushamisa nokuti zvichangofanana nevamwe vaMnangagwa vachikokwa. Saka kukokwa kwavo hakufaniri kunge kuri chimwe chinhu chatingati chinhu chinonyanya kushamisa asi kuti nyaya iripo ndeyekuti nenyaya dzekodzero dzevanhu dzisiri kubatwa zvakanaka kumusha. Nyaya inenge ichingoopo ndeyekuti ivo vana UK nedzimwe nyika dzakaita sana America vanenge vachingotarisa kuti muri kuitira zvakanaka vanhu here asi tizongoona kuti kana vaona kuti hakuna zvakanaka zviri kubuda ikoko vanenge vachingoramba vakangovasira zvirango.
tirikunzwawo kuti vakuru vecommonwealth vakataurawo nyaya iyo yamuri kutaura yekuti panofanira kugadziriswa nyaya dzekodzero dzevanhu sei izvozvo zvakaoma kuita kuti paremekedzwe kodzero dzevanhu muZimbabwe sezviri kukurudzirwa nevamwe
vazvinhu hatiyeuke kuti maelections kana kusarudzo dzekuZimbabwe dziri kuuya iko zvino tinozviziva kuti hurumende iripo naiyo inenge ichitsva kuti pamwe icharuza sarudzo saka kaitiro kayo katinoziva kubva kare nakare kubva na1980 ndechekuti hapana utongi hwejekerere nekuti vanenge vachitya kuti zvimwe vanoruza
asi iyo ZANU PF iri kutiwo pamwe chete nehurumende havangapindireka panyaya dzinenge dziri kumatare sekubatwa kwakaitwa nemhosva vasikala vangarivhume uye muzvare Fadzai Mahere
kuZimbabwe kunoshandiswa ndingati inini muchirungu the letter of the law asi kune imwe inonzi spirit of the law the letter of the law ndeyekuti iyaya iyo hurumende inenge ichiziva kuti magwaro emutemo anotaura kuti kudini saka vanenge vachishandisa even zvavanenge vachiziva kuti hazvisizvo zvinofanira kuti mutemo uve vozvishandisa izvozvo kuti vasungirire vaya vasiri mupower sanaivo vatinoona vana vangarivhume nana vasikala asi inonzi spirit of the law ndeyekuti vanenge vari muhurumende vanenge vachitiwo ngationekwei inonzi don't only be doing what the law says but be seen to be doing what the law says zvino ivo havakwanisi kuzvita izvozvo
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Fred Mutenheri vachitaura vari parunare kuBotswana Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vaudza bepanhau reSunday Mail nhasi kuti mangwana vari kuparura imwe mhando yemari inonzi Digital Gold Tokens. VaMangudya vanofunga kuti mari itsva iyi ichabatsira kudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vaudza bepanhau iri kuti mari iyi inenge iine chinangwa chimwe chete neimwe inonzi Mosi Oya Tunya Gold Coins iri kutenderera munyika pari zvino. VaMangudya vatiwo vanhu vanokwanisa kuchengetedza mari yavo kuburikidza nemadigital tokens aya. Vanoti mari itsva iyi inokwanisa kutengwa nemunhu wose kwete magold coins anonzi nevamwe anotengeserwa vashoma. Asi zviri kuitwa nehurumende zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Tangoita zvatiri kuita izvokuti pfungwa dzine dzichibokandwa dzichibva kune nzvimbo imwe chete zvinhu zvacho zvakamboitwa hazvina kumbotariswa kuti zvahatambogara pasi kuti tione kuti chakashanda nechipi chisina kushanda nechipi chisina kushanda ngei chisina kushanda nokuti zvavari kuita izvi zvinoratidza kuti zvakamboitwa zvezvi hazvisa zvanyatsokubata neruoko rwakasimba
saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri
saka naizvozvowo mutatimaisa chinhu chitsva kana zvinhu zvakarongeka munotanga mambogara pasi muchiongorora kuti zvakaramboita zviya izvi zvakakonywa papi zvakagona papi toona kuti patiri kuvhara ndepapi pakatakagona ndepapi toita takabatana zvinonzi muchiona chedu rume rimwe harikombi churu kana kuti chana chimwe hachitswanyi inda iko zvino kana tikati gavhena vatswanye inda vari vega inda dzacho dzawandisa dzemuZimbabwe dzava kuda kuti titoi chimawo kunoda maonera pamwe chete chiru cheZimbabwe chakakoma chihombe hachingakombwi nemunhu mumwe chete kazava kuda kuti marume akawanda akombe churu vanhu vakawanda madzimai vana vakamirira mapazi akasiyana ose enyika yedu yeZimbabwe tibatane tiite maonera pamwe chete ndo chete zvingashandire nyika yeZimbabwe
Ko chii chiri kuita kuti dora remunyika risadzikame panguva inoyi paripo parinotarisirwa kuti ringe rakasimba nenyaya yekuti panenge vachitengeswa forgery inonzi mari yekunze yakawanda?
Hazvainonetsa kuti chii chiri kuita kuti Zimbabwe dora richaye huremu. Chokutanga parakamira ipapo dora racho ringori Zimbabwe dora. Harina kugashirika nevanhu nokuda kwokuti vanhu vose vanoziva kuti patakabva. Kuti kwa hivyo kwa vakuya kwa hyperinflation mari karastika shakanyanya wano karastiki wane mari ne upfumi wao saka hiko zino tine inflation chaka sumuka chaizu itipa msoro soro chaizu saka pataka isa Zimbabwe ndola hini chaka nita pangua yanga isina kukozera ne ndawa yokuti sinu zaka sina kuna somila zaka naka zokuti teka isa mari yaka wandika yoku zeko inika inopatira kupachi miro mari iyoyo inonzi muchirungu mari reserve.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe munhu anga aine pfuti akauraya vanhu vanomwe akakuvadza vamwe pasere kuDallas, Texas muAmerica nezuro. Mapurisa anoti munhu uyu akapfurwawo akafa uye anga ari pedyo nechitoro chinonzi Allen Premium Outlets. MuAmerica munonzi mave kupfurwa vanhu vakawanda kanosvika kamwe chete pasvondo. Vamiriri vehurumende yechiuto muSudan nevari kurwisana nayo veRapid Support Forces vasvika muSaudi Arabia nhasi pamberi pemusangano warongwa nenyika iyi kuedza kupedza hondo iri munyika iyi yakatanga musi wa15 kubvumbi. United Nations inoti vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemana kana kuti 334,000 vasara vasina misha, vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vakaenda kunopotera kune dzimwe nyika. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tambira ine mfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa taita rombo rakanaka tatsikwa na
Ndozi Nyara Chitsuo, ndiri co-founder we Youth for Peace and Development, uyezve ndoshanda ndiri program coordinator uko.
Mungatudza kuti sangano renyu iri rinoita nezvei chaizvo, chikonzero chei chamakafunga kuti muumbe sangano rakadai?
Takaona pane need yekuti mayouth vasi kuwana maopportunities akawanda and representation yedu was low because mukatarisa zvakaita kunge parliament makey decisions anoitwa mayoung people vanenge vari vashoma, even macommunities zviri same as well. So takaona pane generational gap ndokutanga kwatakaita organization yedu. Chida kuti mayouth ange vachiparticipata tichivadzidzisa kuti how to do it, iwo vachitibatsira kuti havo macommunities how to address ma challenges ema conflict. Uye nyaya ile tova ile dzembo ndiyo tafuti. ndoi maraita chitange sanga mirebisho.
Muno shanda nema sanga newe chidiki kana kuti munongo shandao newe chidiki vanengu ashida ungo bata nini? Shunenge chifamba sepa zurugwa zini?
Ideally tantine tanya ushanda newe chidiki from the ages of 16 to 35. Ndo mayupe that's not how I see it. But chaka daro zedi tino shanda ule mauma organization. Waraita ngu wananangu National Association of NGO Organization. Wananayo, wanayeti, ya. Roma anigari mapartners edu. So we include everyone. But key trust here is mainly on young people.
Munongo shandra muarare ere kana utimuri kune mamwe matunu. Zuno famba sei, muno indo osei kuma mishoku.
Right, kuma mishoku so far, tukutilane ma chief, like director edu ndoko wari kwa mra bindo. Wango achieza kuweza kutuma youth wangu achibatiko miaya zema, zema decisions anechuka within my communities au. Saka kwa mwana mbindo kuyango ili chief strategy yaki chinya chief waida ushando ni mfrajik no as young people sometimes mufana kuyo fort mchiso my empowerment programs mchito mchigara onyo chidiku mchipana no my ideas yu wachisupport hao ndo kwa tunoshana kwa mwana mbindo kwa ni chitunguiza mwara ndo kwa tani chine focus chinji chitunguiza airport ndo yango ili main area yagiyo
sei maka funga kushandra mjimbo izot
for chitunguiza ndoko angune most of the large population here plus inino watu naimbo shandra uko kwenchewo no zukuitika so we started chita magatherings through nayo ya chibatsire saka kuita magatherings ataka ile taka ya ono ti nyayadze electro violence danza kambo wanda ukuku and as well mkwana ma challenge ya refesa ma young people hawasikuwa nita ku address ama municipality au saka ma problems ya kawanda nenga chiemo emanator within community umumo even HBK kwa angwane ma child marriage ya rukuwanda abuse ya waka ya wakazi rukuwanda futi ukuku saka ambeza taka ma commercial sex ya chayu aruto wanda futi but mkata the age range ya chuti because majinjo wacho ndio HBK aruka futi saka nye the socio-economic activities ya rato wanda futi umumo so we thought kutisus tika pindo mna rounda idozo tunakuwa nsao kuinza shandu kwa uti behavior ya wani ya chinja waka shanda yese wakantisi sana pangwe tinango wani guwango
mungati kubwa zama umba sangano renyu ili zurongwa za muruku utaura izi ziruku ufamba ili muruku wanisa ili kuita zama kaumbira sangati
to be frank I think we have a lot of challenges panya ezi mchangiru wa sangano sangano reduce because tinema hindrances hapo I think kuna new PVO bio ujikutu mayogane sini anofana register kanda PVO which limits kushanda kuhibu sema youth. Then second, when you look at funding, this is part of the United Nations Security United Nations Security Council Resolution 2250. You know that my young people are not involved. We have the matter of Nika, we have the matter of the community, we have the around the house. But it's also in the health that na funding ya kwana, it's not try about open so but there are limitations you could see at certain social check. And if you look at kuirirana generational gap haisikuvharika ikutowedzera kwezva chibizo vari kuchembera minda mhinda yacho hatina tese dzamuqualifye saka a lot of conflict issues are escalating as we go
asi mungati kove chidiki vacho hamuri kukwanisa kuti mutaure navo vari kunzwisisawo here kuti sei zvakakosha kuti pave nerunyararo
yeah vari kunzwisisa because for me I'm personally there's chakaita training recently nevechidiki. For me, I'm similar to politics. My socio-economic challenges are first coming in the US. Whether it's a part of a cat, can a part of a cat. So I got Pagudaru, but I got engagement in HBK. HBK was a strategy that was only to Kashanda TSC, can attack to the government. I see them in politics. So I got HBK was a room, this is a good thing to go to Kashanda TSC, to Kashanda TSC, in the same room, and to the Kashanda TSC.
Saka, vanengu wachida ku Taura, kana kushanda nemi wanga kubati ipapi mkuma mnyarazi
ini ndo eba pa website page redi nongi for peace and development
manga maga tirira kubwa kuna mnyarazi chitsua anoshanda ne sangano re youth for peace and development aiwa va tiriri nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro gaisie matambo tosangana zakare pachirongwa chino sondo rinouya. Iko zvinoto chienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chatinopakurirwa natanonoka wande chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
yesi simba rangu simba rangu yesi simba rangu mudi patila kana ndaka
vatereri nguva yechirongwa chenyu chezvechitendero yasvika ndini Tanonoka Wande ndichikutendai zvikuru kuti muneni panguva ino ngatiendei kumutereri wedu wanhasi makadiniko uko amai ndini ani muri kupi uye mubvunzo wenyu unotii
makadiko wawande akuna kutaka simba yedu chose ndini gogo ndiri kuno kusouth africa mubvunzo wangu unoti ndingaziva sei kuti iye zvino izvi mwari vari kutaura neni pane zvinoitika here kuti ndizive kuti mwari vari kutaura neni iye zvino izvi
chokwadi ndechekuti mubvunzo uyu unokosha zvikuru naizvozvo tasheredza zvakare Reverend Rebecca Makai kuti vatibatsire Reverend Makai kwazisai vatereri mugovapawo mhinduro yenyu yemubvunzo uyu
makadi makadi vatereri andoda kuti ndipindure mubvunzo uyu wabvunzwa nemuteereri kuti unganzwa sei kutaura kwamwari chekutanga ndoda kuti nditaure chinhu chekuti chingashoka vanhu vese asi ndochokwadi ichocho kuti mwari anotaura nemunhu wese hazvinei kuti uri mukristu kana kuti hausi mukristu mwari anotaura nemunhu wese zuva rimwe nerimwe pese pauri mwari anotaura newe mutsau uripo ndewekuti unorinzwa here wakapozishinwa ine wei yekuti unokwanisa here kunzwa kutaura kwamwari vamwe vanodaidza izwi ramwari kuti intuition hamwe unonzwa achiti ndangonzwa chimwe chinhu chandidusa kwire kombi iyi ndobva ndaregedza pandazoteera ndaona yakaita extend mongoti mhino ndangonzwa chimwe chinhu changwenditi enda nerodhiyo usateere rodhiyo kanda mhino ndangonzi enda uno ndangonzwa mukati mangu mwoyo wangu uchingoti enda unoona nhingi ndosvika ndasvika anhu akarara achirwara zvisingaiti
mwari anotaura nevapi uye nenzira ipi
mwari anotaura nesu munhu wese nekuti mwari anotaura nemakubudikidza nehope pamwe vanonamata nevasinganamati mubhaibheri chaimwe chamukada kutarisa munana Nebhukadhinezari nguva asingazivi mwari but ainyatsoziva kuti hope idzi mwari ataura neni ototsvaga vaprofita ana Dhanieri vanhu vamwari kuti hemududzirewo hope dzandareva hope is one way inotaura namwari nevanhu ndoda kungoti nditaura hangu muchidimbo but hope is one way inotaura mwari namwari nevanhu hazvina basa kuti uri mukristu hazvina basa kuti hausi mukristu mwari anongotaura newe mwari anotaura nemunhu wese but zviri kwatiri manje tinoreacta sei kune zvinhu zvinotaura namwari uye kuti unoyatsonzwa here izwi ramwari saka hakuna munhu panyika asinganzwi izwi ramwari munhu wese anonzwa izwi ramwari
Reverend Makai, tose tinogona kunzwa here mwari achitaura nesu
pane kutaura kwamwari manje kunonzwikwa neuya neukama namwari kwakasiyana munhu ari muna kristu manje ane manzwiro aanoita kutaura kwamwari kunorehwa mubhuku yajohn chapter 10 pavhesi ya27 anoti kristu makwai angu anonzwa izwi rangu uye anondiziva uye anonditevera saka apapa kutaura kwekuti munhu waakukwanisa manje kunzvera kuti uyu ndimwari ari kutaura neni ari kundipa instruction yekuti ndiite zvakati kana kuti paya pekuti munhu anozokwanisa kukuudza iwewe kuti ndiri kuona zvakati zvakati kana kuti ndanzwa kuti zvakati zvoda kuitika kwauri kana kuti ndiri kunzwa mweya mutsvene kana kuti atingati prophetic voice rinenge richitaura kuburikidza nemauri kunenge kwaakunzwa kwemukati kunouya nefaith kwekuti hausi munhu ari kudhauta une kutenda kuti hadzisi pfungwa dzangu dziri kutaura manje dzi zvandiri kunzwa izvo handizvo zvandandifunga ndandisingazvifunge handina kumbobvira ndaita mafungiro iwayaya but zvandiri kufunga zviri kuita line up nesoko ramwari manje ikoko kutaura ikoko ndiko kukurehwa nakristu jesu makwai angu kana ndaakutaura navo anodii anonzwa izwi rangu its a spiritual sense you were born with it but inodevelopeka kana uri spiritual chinamata nekuverenga soko ramwari manje unokwanisa kuinzwa
kuti ndinzwe inzwi ramwari ndinofanira kuva munhu akadini
kuti unzwe izwi ramwari unofanira kuva munhu ane a quiet spirit ane mweya wakadzikama quietness of your spirit mweya wako unofanira kudzidza kuva munhu ari silent and who can remove distractions and be still wodzikama in the quietness of your spirit you will hear the voice of God anokudza chimwe chincho that you naturally don't want to do. Zvokutopesana nezvangu wachifunga kuti izvi handisi kutombozvida, uku handisi kuda kuenda, ichi handisi kuda kutombochita. But kana ari Mwari, unoona kuti anoramba achizvipresa pamwoyo wako chinhu ichocho, decision iyoyo kana kuti kutaura izvozvo, unonzwa inonzi yatinoti supernatural peace mumwoyo mako, kudzikama kune mufaro kuri kwaMwari. Ndokutaura kwemunhu, kutaura kwaMwari kuri simple, kwanenge ati munhu unokwanisa kunzwa kuti Mwari vari kutaura newe mazvita.
Tinotenda Reverend Rebecca Makai netsananguro yavatipa, uye tichivimbavo kuti gogo kuSouth Africa uko magutsikana. Vatereri, kana muine mibvunzo kana muine zvamunodawo kutaura pamusoro penyaya dzedu idzi, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzezvitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande. Tinodawo kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo, chikwata cheHighlanders chaita mangange neshisham, asi ndokudzokera pamusoro pegungano reCastle Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Highlanders iyo isati yajiwa kana mumutambo mwechete yaita mangange 0-0 neshisham nasi Maskati. Point E yabva yapa kuti iende pamusoro pegungano rePSL mushure mekunge Capes United yakambotungamira nezuro mushure mekukunda yada 1-0. Highlanders neShesham dzasangana munhandare yeButter Stadium kuGweru, iyo yavhurwa nhasi mushure memakore akati wandei isingashandiswe. Ongororo yakaitwa neZifa nePSL yakaona nhandare iyi yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Kutamba pamberi pevatsigiri vayo uku kwabatsira Shesham, iyo yatora point imwe chete yakakosha nechikwata chiri kubaka moto cheHighlanders ichi. Nemangange aya, Highlanders yadzokera pamusoro pegungano iri nemapoints 15 yakaenzana neCats United. Asi bhoso iri pamusoro pemakepekepe nezvibodzwa. Sheshamu yacho iri pachinhano che12 nemapoints mapfumbamwe mugungano rezvikwata 10. Murairidzi weSheshamu John Nyikadzino anoti chinangwa chavo kunzvenga kubuda muPSL mwaka uno.
Hatina zvakawanda zvetiri kutarisira kunze kuti tikwanise kuti gore rekutanga redu tinge tichigara muPSL. Makore anotevera tozotanga kuva nezvimwe zvatinotarisira kunge tichikwanisa kudarika kurarama.
Wange iyo yatangawo nhasi kushandisa nhandare yayo Colliery Stadium yarohwa pamusha payo 3-0 neBlauwe Chiefs. Asi vatsigiri veDynamos vari kuchema mushure mekunge chikwata chavo chatadza kurova Triangle pamusha muNational Sports Stadium nhasi ndokuita mangange 0-0. Mutsigiri weDynamos vaClayton Matisha vanoti chikwata chavo chinofarira kuwedzera mwando kudarika matambiro achiri kuita.
Zvinoita samasupporters, we want my wins, we want my results. Saka tinongokurudzira kuti aite improvements in terms of playing yedu. Pane bhora rakatamba pamanje ende bhora iroro ndiro riri kutarisirwa namasupporters, harisi kuonekwa pamwe matemu akachidzwa kuti tiimuvhe.
Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatino Tanyara vanoti murairidzi wavo Herbert Maruwa haana mhosva nekuti asangana nematambudziko akawanda kuchikwata ichi.
Murairidzi wedu Jombal akati problem kuti akasangana nemainjuries akanga akati wandei. Saka ipapo ndoona kuti ngatimupe chance, ngatimupe time kuti aramba ariko zvacho zvinova mainjuries vanhu vakudzokera mugiraundi. Saka totarisa kuti zvichafamba zvakanaka.
Kwatambwa mitambo misere zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: Highlanders 15 points, Capes United 15 points, Ngezi Platinum Stars 13 points, FC Platinum to.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati tabata svika kumagumo echirongwa chedu ndokusiya mina Gibbs Ndube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisendaba ku VOA.